Yewe bank wakora ngura kuti 2024 igore runga rakati omei zvakati simbei kura 2023 nekuti kune drought yakati takatifanira tichikutiona kwese kuti mvura haisi kunaya zvakanaka saka izvozvo zvinodzorera mashure mafambiro etimwe nyika tichipiri mapraise emacommodities zvaya zvitingatengeserwa zvedu zvatotengesa kunze kwenyika zvichanga zvichiona mari iri pasi nekuti China inova inonga inoita number one pakutenga zvigadzirwa inonga isi kukurawo zvakanaka nenhau yemakakatanwa anonga ichiita nana America ndoso nekuti matambudziko acho asangana negeopolitics dzakanganisa upfumirwe kueurope kunova kumaket yechina zvakare toita sarussia ukraineo
ko kuwedzera kweupfumi nezvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kana kuti 3.5% munozvionawo sei
ifigure yakaratidza kuti nyika yedu icharidzikei iri pasi zvakanyanya petageti yakaitapiwa naminister of finance yekuti tisvike kuupper middle income 2030 taifanira tichigrowa ne7% saka zviri kuratidza kuti nyika ichanga ine matambudziko chinongonyevenyutsa ndechekuti tine positive growth iri kufungidzirwa asi tinozoona yakasvika kuti tinozoikwanisa kuibata here nekuti pamwe pacho anonzi mafocust or maestimate tazosvika ikokoko tinokwanisa kuzitosa taona 1% inini pandiri kugere panapa handisi kufunda kuti tinokwanisa kuona 3.5%
asi muzvinafundo mugano kana Zimbabwe ichinzi iri kukwira nezvikamu zvinodarika zvitatu kubva muzana kana kuti iyo 3.5% inenge ichibva papi chaizvo nekuti vamwe vanoti upfumi huri pasi zvakanyanyisa zvekuti kukwira kweupfumi kwakadaro hakuna zvakanyanya zvinogona kubatsira
inonge ichibva kumasectors chinoitika nyika yedu yeupfumi hwenyika kumira seyakaita 60% yeekonomi yemaservices saka nyika yedu iri kubhenefita nyaya yekuti ine 60% yemaservices tourism iripo education iripo retail nehostel iripo education haikanganiswi nedrought tourism haikanganiswi nedrought vanhu vanongoshanya vachiuya saka izvozvo zvino zvinokombanzeta pakusafamba kwakanaka kuita agriculture nekumining but dai yanga iri 3.5% of an elephant yanga yakanaka taitofara nayo zvakanyanya zvino i3.5% yegonzo nekuti ikonomi yedu haisi kukura ingori pa 20 billion